manera kana kamuri ya Zimbabwe ino studio 7
tishitepe nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC. Manira kanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo kurume 22, 2020. Makateerera ku Studio 7 nevhenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu, ndiri mu Washington DC ndichiti, ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tinokurudzira kuti aidha vanombomira kuita maelections kana vaona kuti hazviite kuti vamire ngavachiita zvinhu zvekuti tidziirire even vanovhota vasati vapinda mupolling station vaonekwa vachizvigadzikedza maoko kana kuita masanitizer.
Sangano rinoona nezvesarudzo munyika reZesin rokurudzira kuti sarudzo dzimbomira kuitwa munyika senzira yekuedza kumisa kupararira kwechirwere checoronavirus.
Kavirus ikako kana tumazara sikotko tinowanzoita kuti vanhu vangorwarirwari zvakada kuita zvidziwadziwa zvemaflu-flu zvakangodaro.
Tine hurukuro nemunyori mukuru mubazi rezveutano nezvenyaya yechirwere checoronavirus ichi.
Isusu sedenamos zvumushwira kuti aite zvakanaka akwanise kuti panotanga season anga kutamba bhora.
Mutambi wenhabvu weDynamos okuwara munjodzi yemumugwagwa. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinoona nezvesarudzo munyika rakazvimiririra reZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESIN rurikurudzira kuti sarudzo dzimbomira kuitwa munyika kusvika dambudziko rechirwere checoronavirus icho charura pasi rose ragadziriswa. Izvi zvinotevera kushayikwa kwezvekudzivirirwa kwechirwere ichi pasarudzo dzakaitwa nezuro muchegutu dzikakundwa nebato rinopikisa reMDC. Nunurai Jena anotipanya inotevera.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa muZesin amai Ellen Dingane Kandororo vaudza Studio 7 kuti kurudziro yavo ndeyekuti sarudzo dzimbomira kuitwa.
Nezuro patakaongorora by-election yainge iri kuChegutu takaona kuti panga pasina kuiswa ma-preventive measures pama-polling stations ose ari maviri, panga pasina ma-sanitizers kana even mvura yekugeza maoko. Saka takanyora statement yedu yamasikati kana makaiona nezuro tichikurudzira vezeki kuti vamake sure kuti vanoita zvinhu izvozvi pana pechiitwa sarudzo kana kutoti vambomira zvavo kuita mabielections kusvika chirwere ichi checorona chatekeshera pasi rose saka chakwanisa kukontainwa. Kana vaona kuti hazviite kuti vamire ngavachiita zvinhu zvekuti tidziirire even vanovhota vasati vapinda mupolling station vaonekwa vachizvigadzikedza maoko kana kuita masanitizers even iyo mapolling officials vezeki vachona also tuda kutiwo vadzivirirwewo nemapati agents nemaobservers vese. Saka ngavanogona kufaridza zvavanoda ivo kuti vaite either kumbobamira kana kuti kuisa mapreventive measures.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kuna sachigaro wezeki amai Priscilla Chigumba sezvo nhare mbozha yavo yanga isiri kudavirwa kana mibvunzo yakavatumira yanga isati yapindurwa pataenda pamhepo. Asi musarudzo dzakanzura dzekuChegutu idzi nhengo yaimiririra MDC vaRaise Machekera vakawana mavhoti 240, ukuwo nhengo yebato reZANU-PF vaProsper Mutongerwa vakawana mavhoti 174. Vachitaura mushure nekuziviswa kuti ndivo vainge vakunda vaMachekera vanoti vanofara nechivimbo chavakapiwa nevagari vemuwadhi 2 kuti vabhezese ndima yakasiyiwa nevaimbo vekanzura muShakabvu Memory Banda avo vakashaya muna zvita gore rapera.
Bvunzo manyukunyuku rekuti takwanisa kudzosa wadhi 2 kuMDC Alliance kuburukidza nekushanda kukuru kwatakaita nechipoti yemuChegutu neprovincial leadership yese nenational retrigirira wakatipa
Vanotiwo sarudzo dzakafamba zvakanaka. Nhengo yeZANU-PF vamutongerwa vakatadza kusvika paiziviswa zvainge zvabuda musarudzo, asi vaivamiririra musarudzo kana kuti election agent vaGive Mo Javangwe vanoti vakatambira zvakabuda musarudzo.
Election yafamba zvayo zvakanaka zvisina upoto, zvisina mutauro. Vomu tinotambira nekuti result yaratidza kuti atungamira ndiyawe.
Patabvunza sachigara weMDC Mudunhu varafu vemagunje kuti sei bato ravo richiti vakakunda musarudzo vanoti sarudzo dzinenge dzakachena, asi vakakundwa vanoti vanenge vabirwa. Vamagunje vanoti vakatomira-mira kuti vasabirwe, vachiti sachigaro weZANU-PF aida kutaura nemukuru weZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC panzvimbo yaivhoterwa zvisinganzwisisike. Asi vaziyambe vanoramba mashoko aya vachiti vakasvevedza nhengo yavo yaiongorora sarudzo.
My chief told me kuti pane mazita akanamirwa pabhodhi but pane maaddress 3 ekunoton, and I said it can't be. Zvinobvisa shuwa. So I went, I was reading. One of the MDC guys comes, he greets me, I greet him very friendly, and then solo shot me. Then I said, I know, okay, I've seen. Can you call our polling agent so that I can find out how things are? The polling agent comes, Amira Panda Morris. This guy with MDC Arambari, but I don't know him, but don't tell him never demand to the polling agent. They got no excuse me. I need the prices in the polling agent with
kusvika pari nhasi. Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC inoti yaita sarudzo dzemabhai election muparamende nemumakanzuru 21 kubva pakaitwa sarudzo nyika yose muna 2018. Ndakamirira Studio 7 muChegutu, ndini Nunurai Jena.
Mutungamiri webato guru rinopikisa vaNelson Chamisa vanoti varikurudzira makanzura avo ose kuti asimbise mabasa ekudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus. Bato reMDC rakaparura svondo rapera chirongwa chinonzi Zimbabwe Lockout Coronavirus kana kuti Zimlock. VaChamisa vaburitsawo video vachikurudzira vanhu kuti vageze maoko nesipo sezvirikurudzirwa nemasangano akaita seWorld Health Organization kuedza kudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Muvideo iyi VaChamisa vakurudzirawo mutungamiri wenyika nevamwe vose vezvematongerwo enyika kuti vakurudzire veruzhinji kuti vaite utsanana zvikuru panyaya dzekugeza maoko. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata VaChamisa.
Chokutanga, mahospitari kana kuti makiriniki munzvimbo dzakasiyana-siyana dzemakanzuro ngaave akagadzirira uye anomhanya-mhanya kuva mubishi rokuti zvinhu zvifambe zvakanaka, kuitira kuti vanhu vakakwatisa chirwere tikwanise kuchirapa. Nekuti takaona kunana China, kunana Italy, kunana Denmark vari kutogomera, kunana South Africa asi huchapupu hwezvipatara zvakaisonaka zvine mishonga yechimanje-manje nemishina yechimanje-manje. Zvino yedi yakatsonga ine kwasi, ine urwere hwakadzama, mabhedha imwe haina makumbo, umwe zvipatara zvina mahwindo. Saka tachida kuona ndezvatinazvo pane chiri kuitwa here kumakanzuro hongu, zvingava zvinonetsa kuhurumende uko kumusoro kutendwa government, asi local government hatingazvimanye-manye. Ndozvataida kuti zvivandudzwe.
Poitwa sei chaizvo?
Saka tatopa mashoko ekuti ngapaiswe mvura yakawanda panzvimbo dzinogara vazhinji, ngapasava nokuungana kwemapoka akakura, ngapavewo nemasanitaiza kana zvinoita zviuraye utachiwana zvichiiswa panzvimbo dzinenge dzine veruzhinji uye vanhu vakawanda. Tataurazve tikati nenyaya yenzvimbo dzinonzi maisolation centers kana nzvimbo dzinoiswa vanenge vascrinwa vakaonekwa kuti vabatwa neutachiwana nechirwere, panoda kuti pagadziriswe chimbi chimbi kuti vange vachionekwa kuti vabatsirikana here. Ndo zvimwe zvatatichivandudza nekujekesa. Ndosaka muchiona patakatarisira ipapa tiri kufara ne kumanyoka itwa ne muharare tindaira kuti bulawayo zvine kwasa izvozvo kana mutare pazvipatara kana makirinika emakanziro zviri kugadzirwa taizvozvo.
Tanzwawo kuti mapa munyori wenyu anoona nezvenyaya dzeutano basa rekuita vanenge vachiita sei?
Basa ravo guru ndere kuti vakumhanya mhanya vachiona kuti zvinhu zvakamira sei, vachiona kuti tive nekuziva kana kuti kawa kumangarwa kunenge kwaitwa kuti kuno kwaita dambudziko rakadai. Toda kuti kana paridzwa hwamanda tokumidza kuti tese tite chirikiriki kugadzirisa kudambudziko risatekeshera, nekuti rinofamba semoto kamoto kamberevere kanopisa matanda mberi. Saka tiva tikangoona papfungaira chiutsi totodzima moto usati waparadza matanda enyika kana kuparadza upenyu hwenyika.
Mutungamiri webato guru rinopikisa vaNelson Chamisa vari parunare muHarare. Kutanga nhasi Studio 7 ichange ichikupai dzidziso yechirwere chapararira pasi rose checoronavirus, icho chiri kuuraya vanhu vakawanda. Chirwere ichi chakatangira kuChina uye chapararira zvakanyanya zvopakuti dzimwe nyika dzakaita seItaly dzitomborambidza vanhu kana kubuda panze chaiko. Chipatara cheJohns Hopkins University muAmerica chinoti vanhu zviuru mazana matatu vabatwa nechirwere ichi pasi rose, uye vanhu zviuru gumi nezviviri nemazana mapfumbamwe nemakumi mana nemana vafa nekuda kwechirwere ichi. Mabhizimisi akawanda ari kumanikidzwa kuvhara kuti chirwere ichi chisapararire. Chipatara cheJohns Hopkins University chinoti muZimbabwe mune vanhu vatatu vabatwa nechirwere ichi. Muhurukuro yedu yesvondo rino tichange tichiita hurukuro nemunyori mukuru mubazi rezveutano Dr. Agnes Mahomva. Nhasi tatanga nekuvabvunza kuti chii chaizvo chinonzi coronavirus.
Coronavirus chirwere kana kuti virus inozikana kuti yakakita kamhuri kemavirus anonzi coronavirus. Savirus ikako kana kuti mavirus itwotwo tinowanzoita kuti vanhu vangorware rware zvakada kuita zvidziwa dziwa zvemaflu flu zvakangodaro. Mavirus iwo etingati mhuri iyo yemavirus akati wandei, asi pane nguva nenguva unonzwa pane mamwe matsva ane mazita amatsva. Ndo pakabva kubuda ino COVID-19 inu virus itsva pafamily yemavirus kana kuti mhuri yemavirus iwawo. Saka yabuda kudaro virus itsva iyi yakatanga kupararira nenyika yese. Kana WHO ichitaura kuti yakunzi pandemic, vanenge vachireva kuti kahurwere kana kuti kavirus katsva aka kapararira nenyika yese, nyika dzakawanda-wanda dzaanako. Saka pavakaona kuti kapararira zvakawanda kudaro ndopo vakabva vati iwo kakunzi kapandemic. Vanenge vachingoreva kuti kavirus katsva aka kamhanya nenyika dzakawanda-wanda.
Asi tichienzanisa nechikosoro chatajaira mazuva ese aya, zvii zvakasiyana necoronavirus nemunhu ari kungokosorawo zvake?
Ndo saka ndati ini macoronavirus aya inganzi akawanda-wanda mavirus acho, mhuri yemavirus aya. Asi aka wachingo mavirus acho achiita kuti vanoite zvakaita zvemaflu-flu. Asi katsva aka kakaa kuti COVID-19 kakatotenderei pamberi, nekuti tiri kuona kachikonzera zvakasimbarara kurwara kwacho. Makanzwa kukakatanga kuChina vanhu vakabva vatanga kufa vakawanda vachirwarisa vachibhowa vakama chipatara kuti vanhu vadhimitwe. Imi zvamunotoziva kuti maflu-flu twetinosiita tii hatiwanzokudaro toka kuchisiyanei kacho. Asi maira nekuti munenge uchinzwe chii zvakada kuti fananei, unozwa munhu ari kukotsora-kotsora ari kuhosira-hosira uya akunzwa kunga kutadza kunga kufema zvakanaka-naka nekuti munhu dzakavhara-vhara zvakada kuti fananei.
Munyori mukuru mubazi rezveutano Dr. Agnes Mahomva vari parunare muHarare. Musakanganwe kuteerera imwe hurukuro yedu naDr. Mahomva mangwana. Iko zvino tochimboenda kuna Mike Hove achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki muupenyu hwavo kana kuti Youth Forum.
Kwa Kwazwai mure Zimbabwe. Ndinomukamuchira muchirongwa chedu chevechidiki chandinopakurai svondo rega rega. Ini ndini Mike Hove. Nhasi muchirongwa tine hurukuro navafame wadzai vesangano reVendors Initiative for Social and Economic Transformation kana kuti VSET. Tichikurukura pamusoro pezvechirwere checoronavirus. Viki rapfuura takanzwa mutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vachiti pari zvino hazvisi pamutemo kuti vanhu vanodarika zana kana kuti 100 vasangane panguva imwe chete. Saka tabata vawadzai kuti vatudzewo maondora avo kuti danho rakatorwa nemutungamiriri wenyika vari kuruonawo sei.
Wadzai ndino mugamuchira muchongwa chedu makadei mukoma?
Ndakafara mukoma makadiwo.
Aiwa tiri vapenyu. Wadzai takaona mutungamiriri wenyika vachitora danho rekuti hapachabvumidzwa magatherings evanhu vanodarika zana panguva imwe chete. Makaritambira sei danho iri?
Aiwa danho iri tinoritambira sevanhu vanotengesa mumigwagwa. Hatipo kukonzeresa kupararira kwezvirwere. Chirwere chinofunga vanhu vese vanoziva kuti chapararira nyika yese ende chakonzeresa kufa kwevanhu vakawanda pasi rese. Saka isusu semavhenda ibasawo redu rokumeka shuwa kuti tinobatsira patinokwanisa kubatsira. But tinotarisirawo kuti tinge tichiwana information yakazara kuhurumende nemakanzuro. Zvinenge zvichirevei paushando hwedu, zvinenge zvichirevei patinoshandira, tichabatsirwa sei nehurumende kuti tange
ane utsanana. Mungati danho iri rakatorwa nehurumende richakanganisa nzira yamunoita business renyu.
Obviously zvichaaffecta maprofit, zvichaaffecta mabusiness edu semavhenda. But tichitarisa kuudzamu hwedambudziko ratinaro, ndinofunga zvinhu zvatinogona kutora kuitira kuti tigadzirise dambudziko ratakasangana naro senyika. Zvinongarevi kuti isu hatisi kuda kurarama kuti hurumende painenge ichipa mamejas akaita seiwaya inge ichibudisawo pachena kuti isusu semainformal traders tinokwanisa here kuti tinge tichiramba tichitengesa even kuri kuti manumbers odzitswa. But ndezvi toda kuziva kuti hurumende iri kuzviita sei kuti tikwanise kuramba tichirarama.
Takaona kambani yeEconet vachiisa mabhezini ekugeza maoko. Chinangwa chiri chekukurudzira kuti vanhu vageze maoko avo. Nemaondero enyu danho iri riri kubatsira here vanhu vari pasi pesangano renyu sezvo vazhinji vachishandira madhorobha?
Danho rinobatsira ende toda kutotorawo mukana uno dinotenda nemukana wematokisa emini kuti titende vanhu veEconet nechirongwa chavakaunza ichocho. Isusu seboka reVSET tine urongwawo hwatiri kulonja mazuva maviri matatu ari kuteera yatiri kuti isusu comprehensive informal sector COVID response plan and digital. Chinangwa chedu ndechekuzivisa mamembers edu kuti titobatsirana sei nemaauthority, tobatsirana sei kuti tigadzise dambudziko ratinaro kesei.
Aiwa takunzwai vawadzai, sezvo nguva yadyanana ndachikumbira kuti mumubva mangoudzawo mhuri yeZimbabwe kuti imi munobatika sei sezvo mambonyatsotsanangura mukati sesangano makatarisira kutanga chirongwa chichange chichidzidzisa vanhu kuti vanofanira kuita sei kuitira kuti nyaya yecoronavirus idzivirire.
Mahofisi edu ari panumber 5 Wembley Crescent kuEastleigh. Tine vamiriri vedu vanowanikwa munzvimbo dzose, matauni ese, Harare, Bulawayo, Gweru, Mafingo, vatinokwanisa kuti tilinge navo kana vanhu vakauya pamaofisi edu ipapo. Tichange futi tichifamba nharaunda mumataundi muri kushandira mavhenda tichipa information iyoyo kuti munobatani kana masangana nedambudziko panguva yamunenge muri muchishanda.
Aiwa takunzwa zvakanaka mukoma Samuel, tinotenda zvikurusa nekupinda muchirongwa chedu chevechidiki.
Hatoti ndaone mukana wamatipa kuti titaure nemhuri yeZimbabwe.
Mhuri yeZimbabwe, tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Nhasi muchirongwa tanga tina vaSamuel Wadzai vesangano reVSET tichibata nyaya yezvechirwere checoronavirus. Tichange tichiendera mberi nenyaya iyi nemusi wechipiri pachirongwa The Connection, icho chinotanga na 8 chichipera na 9 pm. Tine urombo mhuri yeZimbabwe kuti hatisi kukwanisa kukupai chirongwa ichi semazuva ose. Saka mukana wekutifonera kuti mupinde muchirongwa hapana. Asi kana muchikutipawo maonero enyu, titumirei mavoice notes paWhatsApp panhamba dzinoti +1 202 465 0318. Tichamashandisa pachirongwa The Connection. Munokwanisa kundibata paTwitter nepaInstagram Instagram at BigMike3PIGMYKE3 ndiyo username yangu. Muri ya Zimbabwe nguwa ndiyo ya jiganana. Katisangane ine msechi piri pachirongwa The Connection. Anokuoneka ine mfaru, jini Mike. Muri ya Zimbabwe, bye bye.
Tinotenda zvikuru Mike. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Apo kwapera vhiki rimwe chete, chikwata cheTaliban muAfghanistan chati chakunda chikwata cheIslamic State mudunhu rekuna. America inoti haina chivimbo chekuti chikwata ichi chakundwa zvachose, ichiti chokwadi ndechekuti hachisina simba rakawanda mudunhu iri, asi chichirimo munzvimbo dzekumaruwa kunyanya. Chikwata cheTaliban chinoti hachisi kuda varwi veISIS munyika iyi. Nyika dzakawanda muAfrica dzawirwa nedambudziko rechirwere checoronavirus. Asi Rwanda ndiyo nyika yekutanga muAfrica kuudza vanhu vayo kuti vagare mudzimba vasingaende kumabasa kuedza kumisa kupararira kwechirwere ichi. Sangano reWorld Health Organization rinotiwo vanhu vanosvika churu chimwe chete vabatwa nechirwere ichi muAfrica. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nyaya dzezvitendero kana kuti religious forum.
Yesu simba rangu, muri simba rangu, muri simba rangu, unondipa simba. Yesu simba rangu, simba rangu.
Manero akanaka vatereri. Ndini Tanonoka Wande ndichikutambira nemufaro muchirongwa chedu chezvechitendero. Sesho ndorapera, nhasi tirikutarisa chitendero cheIslam tichipedzisa hurukuro yedu na Sheikh Henry Balakazi, mukuru weZimbabwe National Zakat Fund. Ndatanga nekuvabvunza pamusoro pemitemo yechitendero cheIslam yesharia, uye kana vanhu muZimbabwe vachitambira mitemo iyi sezvavanoita kune zvimwe zvitendero.
Kana tichiti sharia, tingoreva gwara rekufamba pariri rinenge rakabva kuna Mwari. Gwara rakabva kuna Mwari iri harina kubvira rakachinja. Kana tichitora kubva kumaprofita vakatanga kuuya kubva kunguva dzaana Noa, ana Abrahamu, vana Mozisi, vese mitemo yavaingodzidzisa iyoyo ndiyo inonzi sharia. Dambudziko rinoitika nderekuti vanhu vanosiya zvavanzi naMwari, torai izvi, zvifambai nenzira izvi, voda kuteedzera zvavo zvemuhana dzavo, voda kufamba nezvavanoda iyo kwete zvinoda Mwari. Chinonzi kutenda kuita kuda kwaMwari. Kana munhu uri pakuzvipira nekuzvidukupisa pana Mwari, hapana chinofanira kukuomera pakutora mutemo waMwari kuuyisa mukurarama kwako. Semuenzaniso, pamutemo waMwari panotaurwa kuti anenge aba akabatwa imburairo woko. Mitemo yakapiwa naMwari yekuti zvikaitika kaviri katatu izvozvo vanhu vakaziva kuti izvi zvindosara ndisisina ruoko. Kana kuba kunopera, izvozvi tiri kutambura pano panyika, kana muno munyika yeZimbabwe, tiri kutambura umbavha hwakawandisa, uye vanhu vari kuchema nenyaya yehuori umbavha hwese ihwohwo. Mutemo waMwari ukanzi ngaushande, umbavha hunopera. Saka mutemo waMwari hapana paunoshatira vanhu. Asi isusu tisu tinoda kutsarudza zvedu isusu zvisiri zvaMwari, zvinobva zvatishatira upenyu hwedu horamba kufamba. Sezvatiri kuona imo munyika medu muZimbabwe imomo kuti zvino hazvisi kufamba nekuti takabva pagwara ratakapiwa naMwari kuti tinge tichirarama pariri.
Mungade kuti chii kuvanhu veZimbabwe vakaterera chirongwa chino?
Chandinongoda kutaura inini kuvanhu veZimbabwe ndezvekuti zvese zvinenge zvichitinetsa minduro iri pakuti ngatidzokei pakurarama pagwara raMwari. Uye isusu tikatarisa kunze uku munoona vanhu vachizvisana. Isusu ngatisatore kurwisana kuri kuitika kunze uku, tokuunza muno, toenderera mberi nehondo dzisiri dzedu, tozvitorera ipapo totanga kurovana tichitemana. Hazvina zvazvinotipa pundutso izvozvo izvi. Chatinongoda ndechekuti mukurarama kwedu ngatiraramei murunyararo, ngatiparidzei nhaurwa yerunyararo, uye pakuita kwatinoita ngatizivei Mwari, chema kuna iye mwari izi zileza kutisusu mwana zedu tinde tine rinyararu wakazara nekuti zeze zuri kutineta izi inyaye kuti kugadzirifika kwazo ndati ngo zobe ikanjira ya mwari uwe oti mkandiro na kutia ura ndeke kuti mkawona mungawe mma social media vanu waruku ruvengo ruku wandisa izi ni mnyaje zitendero kundi ma Kristu ma Muslimu nevamo zvakatena kiana vanongo venganirana nyaya kuti uya kuna matachitendero chake uya kuna matachitendero chake vanhu vachingokakavadzana saka ruvenge rwuru ndoratinenge kuti aiwa ngatidzidzanei inini ndiri Muslimu ndodzidza zvechikristu kana zvechihindu kana zvechijudha neivavo vezvitendero zvingavadzene zveislamu kuti tirwisisane tigone kugashirana zvakanaka mukurarama mwari vanotaurira muchapter number 16 verse 125 yemukuran kuti kana muchiteedzera kunzira yamwari ude ila sabili rabbika bilhikma deedzai zvine ungwaru kunzira yamwari kana paine zvamunoda kutaura nevanhu moita walmauidhati lhasana nemharidzo yakanaka nemashoko akanaka mashoko ekuvaka naivavo mashoko ndinoda kuti ndikumbire kuna mwari musiki kuti vave vanotipawo simba nemudziye rudo vajare muhana dzedu tese senyika tidanane uye tirarame murunyararo amen.
Nedzidzo yakapiwa naShik Henry Balakazi, mukuru weZimbabwe National Zakat Fund, ndinoti ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka uye muite zvamunoudzwa nevezveutano mazuva ano takatarisana nechirwere cheCOVID-19. Ishe ave nemi.
Tinotenda zvikuru Tanono Kawande, tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Munau dzemitambo, mutambi wechikwata cheDynamos Patson Jaure aita njodzi yemugwagwa nhasi mangwanani uye abva aendeswa kuchipatara. Kuti tinzwe zvizhinji, tabata mutauriri wechikwata cheDynamos Vatinashe Farao.
Tiri kurwadziwa nezvaitika kuti anotambira chikwata chedu akuwara mushure mekunge motikari yanga ari kufamba naye aita tsaona. Mapurisa ari mubishi rekutsvagurudza kuona kuti chichaitika, chii chingave chakonzeresa dambudziko rakadai. Isusu seDynamos tinomushuvira kuti aite zvakanaka, akwanise kuti panotanga season anga kutamba bhora, aite zvaanoziya zvekutamba bhora zvoita kuti vatsikiri vedu vaone mufaro.
Njodzi yaitikira kupi uye nguvai?
Tisi mukati mekutsvagurudza kuti tione kuti tikwanise kubudisa information yakanyanyokukwana. Asi tinonatso kuti asi hatepa njodzi yakakura sereke.
Mungazi kuti ari kuchipatara chipi pari zvino?
Ari pachipatara chepari Renyatsi.
Mutauriri wechikwata cheDynamos Vatinashe Farao vari parunare muHarare. Zvongo idea pera regai timbotarisa misure nhau zvakare. Sangano rinoona nezvesarudzo munyika reZESIN rokurudzira kuti sarudzo dzimbomira kuitwa munyika senzira yekuedza kumisa kupararira kwechirwere checoronavirus. Johns Hopkins University yemuAmerica inoti vanhu vatatu vabatwa nechirwere checoronavirus muZimbabwe. Mutambi wenhabvu weDynamos Patson Jaure okuvara munjodzi yemumugwagwa nhasi mangwanani. Tasuka kumagumo echirongwa chedu chanhasi tichiti ivainesu mangwana mangwanani. Nokuoneka ine mufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Soku isika atise.